Congo Police nyaya iyo ndeye kuti tekutanga pane munhu akapondwa kuna Lighton na Pesty Road ku Wakington akabva awanika asina musoro yatoti pachirongwa disfigured report. Then mapurisa vachiita investigations kuesidenda rino ndopakazoitawo munhu uyoyu akazowanikawo anga aba motikari yaanga haya yaine musoro wemunhu musoro munga abonderana nemotikari 3 pakaita chase up. Saka izvozvi zvichataona ndechekuti musoro wemunhu iyeyu uyu ndiwo musoro wemunhu akapondwa uyauyauyavanga vainawo endi tiri kuongorora chinangwa kuti ndechei chekuti vanhu vanouraya munhu votakura musoro voenda nawo. Saka tiri kutsvaga vamwe vacho vanga ashanda nawo. Mashoko mazhinji tichaburitsa mangwana.
Mungazi here kuti vangani vamwe vari kutsvagwa pane mapurisa?
So far hatisati taziva, but iye abatwa uyo ari kutaura kuti ane vamwe vake vane dzimotikari vaanga achishanda nawo vakaponda munhu iyeye uyezve nekutora kwavakaita musoro uyu, which means pane zvinangwa zvavanga vainazvo.
Saka tingati totarisira zvizere mangwana ndopachaburitsa mapurisa kuti vaferefeta kusvika papi?
Ndizvozvo.